Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina gunyana 8 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeive kusadik. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kudzidzira kuverenga kana kuti World Literacy Day. Mambokadzi Elizabeth wekuBritain vanonzi vari kurwara zvakanyanya uye veukama vatodaidzwa navana chiremba vavo. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekumaruwa ekwaGutu pamwe nekuZaka vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho akasimba kune vemakereke anorambidza vatendi kunobaisa vana vavo kana kuvarapisa kana varwara nechirwere chegurikwiti chiri kuuraya vana vakawanda munyika. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekwaGutu vaEdward Chagonda vati hurumende inofanira kuisa mutemo unomanikidza kuti vanhu vakadai varapise vana pachirwere ichi.
Ichokwadi vanhu vari kuzvirwe chingungo magufona te wende kwa frazi kushikari kwa mkwana chiri zima te ule umu asi avasi kuto ripote kwa kuzwa na yamano tayo avasi kusura mapose alika mapaisa wana
izi satini waona kanzo wa ward 19 kuzaka wapita imbayaru ebato re CCC
ya kuno kuzaka chirwere chegwiri kuiti chino wadzari chato chekeshera zoho chaka wanda hacho kudivire kuweka na benzu kwa ward 26 chirwere chichirunya ya kukonzeru wakupara lapacho nevanu wanotendela vechi postori basinga wirani netika ya kundura rapu kwa kuzipata na hizo oso inda yafunga kuti manational programs awa ye government ukudzivirira zvirwere zvakasiyana siyana zvakaita fanika gwirikwiti iveri dai hurumende ya ita mutemo wekuti asokumanikidzira kuti pazvirwere zvinopomeranwa kana panzi nyika yese inofanira kubayiwa like zvatakaita kucovid zvinofanira kuitwa izvozvo
vamwe vakaita saamai makao namesi muziri vemuraini rekwachipedzeze kuzaka vanoti
ya ndizvozvo vana vari kufa negwirikwiti kunyanyanyanya vemapostori ivava ende shuwa vanhu vari kutyira kuti vana vavo zvovovhura sikoro zvavavhura sikoro vondosangana nevana vemapostori vasiri kubayiwa.
Bazi rezveutano munyika nezuro rakabudisa mashoko ekuti vana mazana manomwe nevana 704 vakashayika negwirikwiti munyika yose kusvika musi wechipiri. Vana vanosvika zviuru zvitanhatu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe chete 1551 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati
hurumende yakazarura mikova yekuti avo vose vanogona kunge vasinganyatsonzwisisa nyaya yekubayisa vana vadzidziswe pahurumende iri kuda kwavari vachidzidziswa nekuzoitawo futi yatingati awareness dziso kuvadzi vana vose vabayise kambeni yacho iriko kumadhisti kwese.
Munyori mukuru musangano remubatanidzwa wemapostori munyika reunion of development of apostolic church in Zimbabwe kana kuti Yuda Caesar vainosei chitanda vati
ise Yuda Caesar tinotera mutemo wehurumende. Mutemo wehurumende unoti kana paita zvirwere zvakadaro vanhu ngavanobayiwa machi ngavaende kuzvipatara but nyaya iripo ndeyekuti chitendero hatizosviki pakuda kumanikidza asi nyaya yekuti ngatichidzidzisanei nevanhu waya waya vanenge vasikunzwisa kana vasina ukama hwakanaka nechipatara saka as Yuda Caesar I think we are working on that front.
Chiremba vane mukurumbira masvingo vachitaura vakazvimirira Dr. Phineas Makurira vakurudzira hurumende pamwe chete nevemakereke kuti vabatane vavandudze zvirongwa zvedzidziso kuvatendi nevanhu vemumaruwa.
Ngatidzidzisanei kuti nomba idzi dzinokosha zvokudzivirira izvi zvinokosha tobva tadzidzisana ende sezviripo ndokureva zviri kuitika hazvo asi zvoda kuramba zvichingodini zvichidzokorora kunofanira kuitwawo tofanira kuitawo approach yaye advocacy through ma local leadership influencers anditi like kana kuri kumusha vana sabhuku navamakansila navamwe vakadaro.
Vamwe vagari vanoti hurumende inofanira kuisa mutemo wekusunga vanoramba kubayisa vana asi vamwe vemakereke vachiti uku kutyora kodzero dzavo. Hurumende yakaparira chirongwa chekubayisa vana vari pasi pemakore manomwe nhomba yegwirikwiti kuzvipatara nemuzvikoro pachena. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi abva kuimba.
Mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly NCA vari mudzidzisi wezvemutemo muzvinafundo Lovemo Madhuku ekuti nzira yakakosha yekugadzirisa nyaya yenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change 16 dziri muhusungwa dzinosanganisira mumiriri wezengeza West muparamende vaJob Scala ndezvematongerwo enyika asimudza mutauro munyika vanhu vachipowa maonero avo. Muzvinafundo Madhuku vakabuda mune imwe vhidhiyo iri kutenderera pamadande mutande vachitaurawo pfungwa dzavo pamusoro pekuramba nhengo dzeCCC idzi dziri muhusungwa uye vanonzwikwa vachitiwo kana chete bato revasungwa ava reCCC rakaramba richiita zvemukonyo richiita zvariri kuita rinenge rakundikana zvachose. Vakaenderera mberi vachiti vane chokwadi chekuti nhengo idzi dziri mubato rezvematongerwo enyika risiro. Asi vamwe vanoti mashoko aya anoratidza pachena kuti matare edzimhosva yemunyika akaiswa muhapwa yezvematongerwo enyika kana achinge achishanda nemutoo wakadai. asi vari kutsigira muzvinafundo madhuku vanoti zvakakosha kuti patsvagwe dzimwe nzira dzinosanganisira dzezvematongerwo enyika kana chete zvichibatsira kuti vasungwa ava vabude mujeri mavari. Vasikala nevamwe vavo vakasungwa musi wa14 Chikumi vachipomerwa mhosva yekukurudzira mhirizhonga zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvaremo Blessing Ali kunyatsime kuchitungwiza uye vari kunyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Studio 7 yaedza kubata muzvinafundo madhuku asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta vamarufu Mandevere vanoshanda nekambani yemagweta yekadzere Hungwe and Mandevere Legal Practitioners vari muHarare pamwe nerimwe gweta vari nhengo yeZANU PF Dr. Simba Mavaza vari kuBritain. Tatanga nekubvunza vamandevere kuti vanoti kudii nemashoko anonzi akataurwa namuzvinafundo madhuku aya.
Madziziro toitwa namadhuku mutemo hauoni kuti munhu abva kupi, abva kuimba kupi uye anogara pai. Mutemo hautarisi kuti munhu anobva kubato riti. Mutemo haunei nezvematongerwo enyika. Matongerwo enyika hapindiri pazvinhu zvinofanira kunge zvichiita mukati medare. Asi sezvo vamadhuku mazuva ano vanenge vari padhuze nehurumende iri kutonga vanogona kudaro zvavo vachinyatsokuziva zviri kuitika mukati zvatingazivi tose. Asi maonero andoita nemashoko avo akutsinhira kana kupa simba vaya vanotaura kuti matarede edzimhosva anogona kudero abatwa kana kuti atambwa kana kuti akepichiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Ndo maonero andoita nemashoko avo madhuku akuita sehumbowo hunopa kuratidza kuti zvinotaurwa nevamwe vanonyunyuta vachiti matongerwo oitwa nyaya yamumatare oita zvekuti nyaya dzaakutongwa dzichipinzirwa matongerwo enyika mukati.
Dr. Mavaza, mashoko ataurwa navamandevere pamusoro maonero avo pamashoko akataurwa naprofesa madhuku munoti?
Vamandevere dambudziko ravari kuita nderekuti havasi kunzwisisa mashoko avamadhuku. Chekutanga, vamadhuku havana kutaura segweta, vakataura semutungamiriri webato ravo. Ende vamadhuku havasi pedyo nebato riri kutonga uku kurasika mukuona kwavamandevere. Chekutanga ndechekuti kana vamandevere segweta vanonzwisisa kuti dare guru munyika yeZimbabwe is the constitution is the president. President vane right yekukupa pardon, vanokuregerera, vanoida kuti usaregererwe, vane mvumo yekuti usasungwe. Mutemo unovabvumidza, bumbiro remutemo yeZimbabwe rinopa president ma executive powers ari above matari. Vanogona kukuregerera emese masungwa matu ya 20 years kana manzi muri kunofa. Vanoramba kusaida kuti haurayiwe, vanokudza kuti makore enyu chibuda endai kumba. Ndosaka tichamapadzo nenguva yakasiyana siyana. Saka mashoko avamadhuku vari kutiwo kana muri bato rine hanywa nevanhu venyu, taurai napurezidendi kuti dai imi mukuru madi kushandisa simba renyu rekuregerera. Maregerera vana venyu vabuda panze pane simba racho neprosecution authority because ine simba racho zvakare.
Manzwa mashoko ayo vamandevere, pindurai chinzwa.
Ndofunga Dr. Mavaza vari kurasika pamamiriro ari munyaya yepamberi pedare. Pari zvino vajob scala nevamwe vave kunyatsime havasati vabatwa nemhosva, havasati vatongwa kunzi vabatwa nemhosva zvokuti vazoti kune presidential pardon. Saka nyaya yekuregerera kwapurezidendi yepresidential pardon haipindi apa. Nyaya iri kuda ndeyekuti vajob scala nevamwe vanoda kukumbira kuti vatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda, havasi kuti havana mhosva kana chii. Nyaya dzavo hasati dzatongwa, vari kuti tikabira kuti vatongwe ngavatongwe vachibva kumba. Ndochoga zvavanoda. Ende vajob scala vagara vavari kumakoti, vanogara vachipira mumakoti nekubuda, vachidzokera kumakoti. Mutemo wekutongwa uchibva kumba uyaimwe mubhel chaunoisirwa ndechongoti uite kuti munhu auye kukoti. Saka vamavadza vari kuti rasikei panyaya iyi. Panyaya yebhel iyi purezidendi hapana kana paanopindira.
Dr. Mavaza, hazvirakidzi here zvagara zvichichemwa nevanhu kuti matare aiswa muhapwa mebato riri kutonga munyaya dzezvematongerwo enyika kana vanhu vaakunzi mhanya yekumutungamiri wenyika kana kuhurumende kuti munge muchipiwa mukana iwe wokubvisa mari yechibatiso?
Mashoko avamadhuku haaratidze kuti mutemo kana kuti matare aiswa muhapwa nemutungamiri wenyika. Vamadhuku havana kuti kune mutungamiri wenyika ndoko vanoburitswa, havana kuti kumbirai chibatiso kune mutungamiri wenyika. Vati edzai mamwe mazano zvikaramba toedza zvimwe, taurira nai nebato riri kutonga.
Bato riri kutonga rinopinda papi, bato riri kutonga kumatarezi mosha, ndo patiri kuda unzwisa Dr. Mavasa.
Aba, wana kuti bato riri kutonga ripinde matarezi mosha, riri kutonga kana mutunga miru wenyika, akashaya hanina. Menya ende kuti mutunga miru wenyika, ndiye darere pamusoro soro kumatare muZimbabwe. Under our constitutional, any constitutional right to say anything over a judicial matter. President vanobvumirwa. Kana vamandevere vakaverenga vanozvidzidzisa.
Vamandevere hanzi munoziva zvinotaura mitemo.
Mutemo mutoro navamavaza unoti munhu anopara dzimwe mhosva ari panze uyano dzakafanira dzirambopara anogona kunyimwa chibatiso. Asi mutemo umuredire mutemo rinoti munhu wese zvake asungwa anofungidzirwa kuti haana mhosva kusvika abatwa nemhosva. Vasikala pari munhu vachavakana mhosva ine yambobatwa nayo pamhosva dzavakuvachida kudai. Kwete zvekuti vati vamadhuku vangafita kuti president vangati vataure kuti vajobhe zikaranga vabude votaurira dare kudaro handifungidze kuti ndo mataurira vamadhuku
ndo isa mubvunzo kuna Dr. Mavaza tingaona here ivo vebato recitizens coalition for change vachitora mashoko aya vachiedza kuisa zvematongerwo enyika kuti vanhu vabuda
kana vane chido nevanhu vavo vanokwanisa kuti vataurirane vanegotiate.
Vanga vari gweta vari nhengo yezano PF Dr. Simba Mavaza vari parunare neStudio 7 kuBritain. Manzwa zvakare kubva kune rimwe gweta vachishanda nekambani yemagweta yekadzere Ungwe and Mandevere Legal Practitioners vamarufu Mandevere vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe kuSADC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzoka kumusha nhasi kubva kuRwanda kwavanga vaenda kumusangano wezvekurima nechikafu kana kuti African Green Revolution Forum. Kunyangwe mapepa nhau yehurumende ari kurova bembera kuti vakabudirira murwendo urwu, vanopikisa vari kuti vakaburitsa pachena kuti munhu anotaura zvaasingateedzeri. VaMnangagwa vakashanyira nzvimbo yekurangarira vakapondwa muhondo yemarudzi kuRwanda. Asi munyika hurumende yavo inonzi iri kupomerwa mhosva yekutumira vasori kunoputsa matombo anenge aiswa kurangarira vakapondwa munguva yegukura hundi zvikuru nemauto e5th Brigade kumateveleland neMidlands. Kunyangwe hurumende yavo ichishora vanopikisa vanosangana nevatungamiri kana vaimbova vatungamiri venyika dzakaita seBritain neAmerica, vaMnangagwa vakasangana nekumhoresana nevaive mutungamiri wenyika yeBritain vaTony Blair. Izvi zvakashorwa nenhengo yeHouse of Lords amai Kate Hoy pamwe nemapato anopikisa munyika. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Amai Hoy vatiwo chiri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe rutsigiro rwekuti paitwe sarudzo dziri pachena gore rinouya, kwete kutsigira munhu anotonga nedemo. Izvi zvatsigirwawo nemuchauriri webato reCitizens Coalition for Change muzvare Fadzai Mahere.
Takashamiswa vaMnangagwa vachikwadzisa vaTony Blair. Isu tinoziva kuti ZANU-PF yakanga isingatarisani kumeso nevaTony Blair, asi takuonawo kuti vachinja zvakare. Even pakukwazisana kwacho hapana chinobuda ipapo chinobenefita vanhu kana kuti munhu wemuZimbabwe, kungokwazisana. Uye tinoona kuti nyaya huru iripo ndeyekuti vaMnangagwa vari kutyora kodzero dzevanhu. Tirikuona vaJob Sikala, vaGodfrey Sithole nevose vekunyatsime vakangosungwa. Zvinhu zvekuti dzimwe nyika dzinotarisa voona kuti aiwa vaMnangagwa vari kumbunyikidza vanhu vavo. Saka even kukwazisana kwacho hapana chinobuda chinobenefita vanhu vemuZimbabwe.
Asi mushandi mukuru mubazi rezvobudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vati kusangana kwakaita vaMnangagwa navaBlair chinhu chakakosha mukuzadzisa urongwa hwavaMnangagwa hwekugadzirisa ukama hweZimbabwe nenyika dzekumavirira.
Tinovaona makore makumi maviri apera zvinango zvoupfumi zvichiripo vachisangana nemutungamiri wedu vaMnangagwa. Munotondera kuti vaBlair aivavo nerimwe gore vakatiza kupa kunogara padhuze navamugabe kuUnited Nations Summit, asi vakasumuka pachigaro chavo vachienda kunokwazisa mutungamiriri wenyika vaMnangagwa uye nokuvayemura mumashoko avo avakaparura vachipa speech pasi rose kuti vakanzwa kunyevenuka uye vakaratidza kunzwa kufara kwazvo nemashoko ane gwara ane muono webudiriro nebasa rikuitwa na vamunangagwa.
Va Blair au vaiva mutungamiri wehurumende ye Britain pakatanga Zimbabwe kutemerwa zvirango zvehupfumi nenyika dzekumavirira vakakwazisana na vamunangagwa nezuro mushure mekunge vamunangagwa vapedza kutaura pamusangano wezvekurima uri kuitwa kuRwanda. Mushure mekukwazisana uku vamunangagwa vakanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vakafara kusangana na va Blair vakatiwo zvakaitika kare asi zvinhu zvinofanira kuvamisa kuti Zimbabwe ibudirire. Mutungamiri weboka revechidiki mubato reUnited Zimbabwe Alliance vashingira ichabata vati zvinoshamisa kuti vamunangagwa vakamhoresana na va Blair asi vachigarotsoropodza vemapato anopikisa nekudyidzana nevekunze.
Saka zvatishamisa nhasi kuti vazova mhosana navo zvikapembererwa neruzhinji weZANU-PF.
Mutauriri wemubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu weCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure
vati isu hatinei nekumhoresana angave naTony Blair kana nevasitting leaders edzimwe nyika. Chatine basa nacho ndechekuti ngatigadzirei urongwa hwaro hwakakwana hwekuti tiwedzere production munyika medu tisununguke mupoverty yaramba yakatibata senyika.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit mukundu vati hurukuro yekanguva kadiki yakaitika nezuro pakati pavamunangagwa na va Blair ihurukuro dzakanga dzisina kurongwa. Vakati kukwazana kwakaita vaviri ava hakuna chizhinji chakunoreva panyaya dzekugadzirisa ukama hweZimbabwe neBritain sezvo va Blair vasisiri mutungamiriri wehurumende yeBritain. Vashauro vekumusangano uri kuitirwa kuRwanda uyu vamunangagwa vakati kusima mari munyaya dzezvekurima kurima pachicherechedzwa kushanduka kwemamiriro ekunze uye kushandidzana pamwe chete kwenyika kunogona kupedza nyaya yenzara muAfrica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi mukucherechedza zuva rekukurudzira vanhu kuti vakwanise kuverenga kana kuti World Literacy Day. Sangano reUnited Nations iro rakatara kuti zuva iri richerechedzwe nhasi rinoti pasi rose vanhu vanosvika mamiriyoni mazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 771 million kunyanya madzimai havana ruzivo rwekuverenga. MuZimbabwe, bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStat rinoti vanhu zvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 97% vanokwanisa kuverenga, zvichireva kuti Zimbabwe imwe nyika iri pamusoro-soro panyaya dzevanhu vanokwanisa kuverenga. Asi mamwe masangano evarayiridzi anoti uwandu hwevanogona kuverenga hunogona kudzikira sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi zvopa kuti vana vatadze kuenda kuzvikoro. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wesangano revarayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe.
Zuva ranhasi zuva rakakosha rinotarisa yatinoti International Literacy Day. Literacy chinhu chakakosha zvikuru kwazvo muupenyu hwevanhu. Asi tichitarisa zuva ranhasi zvinoratidza kuti madzimai akawanda pasi rese literacy rate yavo iri low.
United Nations iri kuti madzimai ndiwo ari kumashure zvakati nyanyei pasi rose, kwete muZimbabwe chete. Imbo pabataiwo ipapo zvishoma.
Tinoda kukurudzira kuti madzimai zvikuru ndiwo anofanira kunge ave ari literate, nokuti pachirungu vanotaura kuti to educate a boy or a man is to educate an individual, but to educate a woman is to educate a nation or a society. Saka vakadzi vakaimprova literacy rate yavo zvinopawo kuti society ibudirire. And kana home ina mai vakaenda kuchikoro ina mai vari literate, musha wakarongeka unozopa kuti vanavo vakure vachibatsirika namai vanenge vane literacy rate.
Zvamunokurudzirawo imi ndezvipi?
Chatinoda kunyanya kurudzira ndeinonzi functional literacy rate. Kazhinji zhinji tinongonzwa kuti tine high literacy rate. For example, muZimbabwe tingava ne 92% literacy rate, but literacy rate haionekwi ichibatsira vanhu kana kuonekwa ichibatsira kuvandudza economy yemuZimbabwe. Saka chatava kuda ifunctional literacy rate, kwete dysfunctional literacy rate.
Dr. Joe ndiku bate muromo makutaura mavoko akakura. Muri kuti here vanhu vanogona kudzidza zvigosha ya maturo vakadzidza kudaro.
Functional literacy rate inofana kuti ibatanidze kuziva kuverenga zvichienderana futi ne practical experience zvichibatanidza theory ne practice. Mumapurazi kumaruwa zvikuru ndokunoda kuti tisvitse technology yamazvano so that literacy rate yedu yatinayo iri functional kwete kuti tingoti high literacy rate but isina chouviri chaunoona hatidi kuproducer ma educated robots tinoda a functional literacy rate inopa kuti vana vaone apart kungoziva kuverenga vawanewo ma skills avanoenderana nokuverenga kwavanenge vadzidza ndo inonzi functional literacy rate ingabatsira nyika dzakawanda muAfrica.
Mutungamiri wesangano ravarairidzi reptuz Dr. Takawafira Zhou vari parunare kumasvingo naIvan Zininga westudio 7. Vamwe vagari vekushurugwe kwanhema vari kuchema-chema kuhurumende kuti vawanise mishonga muzvipatara kuitira kudzivirira zvirwere nerufu zvinogona kudzivirirwa. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekushurugwi amaita Beta Taru vanoti hakuna rubatsiro rwakanyanya kubva kumakirinika akaita setongo gara nezvamawande sezvo kusina mushonga.
Kuzvipatara hakuna mishonga. Ndo iri kunyanya kunetsa kuti tinogona kuenda kuchipatara. Vonoswera futi wakangogara service yacho iri very low. Kana tagara ikoko paunopedzisirwa masikati aya unongonyorerwa mushonga hakuna chawawana.
Izvi zvatsinirwa namai Teresa Badara.
Kuzvipatara kwacho kwakangooma nokuti izvozvi pane vamwe vari kuinda ikoko vachinobatsirwa. Vamwe vanopedzisira vashaya chero tsono chaidzo dzekuti kana munhu aita dambudziko achida kusonwa mastitch vanopedzisira kwatombonotsvagwa anotomborara akadero. Kotonotumwa vanhu kuti chindai motsvaga tsono dzekuti munhu asonwe zvose neshinda dzacho. Saka haakubatsira kwacho muchipatara kwakaoma chaizvo hazvina kutombomira zvakanaka.
Mukuru anoona nezveutano mudunhu Midlands, Dr. Mary Mchekeza, vaudza Studio 7 kuti titaure nevanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubazi ravo kana kuti vaizotaura nesu chete kana vachinge vapewa mvumo nevanotaura vakamirira bazi rezveutano muHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezveutano vari zvemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi bazi rezveutano rinogara richichema-chema kuti mari yairi kupiwa mubhajeti ishoma zvikuru. Vaimbo vagurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti dambudziko rekushayikwa kwemishonga rakatekeshera munyika zvinoisa upenyu hwevanhu munjodzi.
Asi ndinjodzi huru yekuti vakawanda vakagona kuafoda zvekuzvacho. Panguva yavanenge vachifanira kuwana betsero kubva kuSpain kunyika ndombo yari kuzvisiyidza kutenga chakati unotenga chakati. Vamwe havatogonde hama yacho yekutuma kuenda kunotenga zvinhu izvozvo. Ari muemergency aita accident yemota kuchazvira munambo wakupinda moti enda unotenga iye hana hama iripo. Pane njodzi unorasirwa noupenyu upenyu hwevanhu ndopamaozoona paya vanhu vachisiyiwa vasina kusonewa vachienda kumba nemaronda avasina kusonewa. Ndo njodzi iripo zvinowedzera yatinoti motari.
Vamadzorera vativo izvi zvinogonawo kukonzera kuti vanhu vasaenda kuzvipatara vakati hurumende inofanirwa kusimudzira nyaya dzeutano.
Hurwere hauperi because vanhu kana vachiziva kuti ndikaenda kuklinika hakuna chiriko. Kazhinji havatozombosvika health care yacho havaende kuklinika kana kuhosipitari kwacho vakuzarira kumba. Saka confidence hayo mumahealth care delivery systems yedu zvino yakasikira.
Bazi rezveutano rinoti chinangwa charo ndechekusimudzira nyaya yeutano pamwe neupenyu hweveruzhinji asi vagari vekushurugwi vanoti zvazvisi kuitika. Ndakamirira Studio 7 kushurugwi kwanhema ndini Rutendo Mawere.
Mashoko atichangotambira anoti mambokadzi vekuBritain kana kuti Queen Elizabeth vari kutariswa navana chiremba vavo sezvo vari kurwara zvakanyanya. Vanonzi vari kuBalmoral Castle. Mashoko abva kumuzinda wavo weBuckingham Palace anoti mhuri yavo iri kushushikana zvikuru neurwere uhu. Mambokadzi Elizabeth vave nemakore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa. Sezvo nguva yedu yapera regai timutarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change Vanelson Chamisa vanoti vanotsigira zviri kutaurwa nemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa zvekuti nyaya yeZimbabwe izeiwe neSADC. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC. Ola mugela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhlaka 8 Mpandula 2022 ngeno Gumede Saidi endabeni zethu namhlanje. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini yeZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazana ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela eyethusa odokotela bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. IZimbabwe imanyene lamazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Lolu suku lwabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ngenjongo yokuqhubeka kudingwa indlela yokuthuthukisa umsebenzi wemfundo ukuze kuthuthukiswe izizwe zonke zomhlaba. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko owagcina ukugijwa ngabe-UNESCO uveza ukuba inani labafika phose izigidi ezingamakhulu afica minwe mbili 771 million zabantu abadala emhlabeni wonke jikelele, iningi labo kungabesifazane, kabalabo ubuciko bokwanelisa ukubala loba ukubhala. Abogatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary bathi benza konke okusemandleni abo ukulungisisa lokho kwehluleka kwabanye ikakhulu abesifazane ukuthola amathuba wokuthi bayefunda ukubhala lokuloba. Isikhulumeli salolu gatsha umnumzana Taunga Nandoro uthi ukuqhamuka kwe-COVID-19 kuphazamise inhlelo zezemfundo elizweni kwabangela ukungalingani kwamathuba wokuyithola.
On this International Literacy Day, we remember that in Zimbabwe, people's lost eight.
Siyakumbula ukuthi abantu eZimbabwe balahlekelwa zinyanga ezingu-8 zokufunda ngenxa yokubhubhane lwe-COVID-19 njalo kusukela ngaleso sikhathi kuze kube manje. Lokhu singakavaleki isikhala sakhona kwezemfundo, ugatsha lwezemfundo ye-primary ne-secondary benza konke okusemandleni alo ukusivala leso sikhala.
Abenhlanganiso zabakumsebenzi wezemfundo ogoqela ezababalisi ezinjenge Amalgamated Rural Teachers Union R2s bathi kuhlezi kunjalo umhlaba wonke ukuba abesifazane abayanga abangawatholiyo amathuba abakhubazekileyo labaswelayo okwedlulisa amalawulo beyibo abahlezi besalela muva kokuningi okugoqela imfundo. Umkhokheli we-R2s umnumzana Obert Masaraure uchasisa kabanzi ngalokhu.
We need to transform the learning spaces and make it government food.
Kudingeka siguqule indawo zokufundela njalo sikwenze kube yisibopho esigcweleyo sikahulumende, kube ngumlando wakhe ukuyihlawulela leyo mfundo. Inhlelo zokuthi kuthiwe abantu babophe ziqine ziyingozi ekwakheni isizwe esifundileyo. Singaphumelela kanjani kulokho uma sisenza ulwazi kube yinto engafinyelekekiyo kwezinye izizalwane? Sizama ukwakha umhlaba olabantu abalolwazi.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Bhekani Nkiwane uthi lanxa eleZimbabwe belisazakala emhlabeni jikelele ukuthi beliphumelela ekubeni le mfundo yezinga laphezulu ezwekazi le-Afrika, usesemkhulu umsebenzi.
Literacy rate yakhona ifanele ikhanye ngoba kokunye sifunane ayi translate on the ground la ukuthi sibone ukuthi sikhanye thina ukuthi siya literacy rate yethu ulele laseZimbabwe ukuthi kuthwasi literacy rate ephezulu kukhanye on the ground kusuka kungakhanyi ngoba uthole ukuthi kuthiwa amazwe amanye kuthiwa la siphezulu kulabo ngeliterasy rate kungani zibona ezabo izinto ziyahamba ziya phambili izinto ngani ziningi so siyabe sifisa ungabe literacy rate le iyatranslata ukuthi itshintshe impilo zabantu itshintshe ukwenza kwezinto.
Umhlaka 8 Mpandula lusuku olwakhethwa ngabohlangothi olwe-UNESCO ngomnyaka ka-1966 olokunanza ukuqakatheka kokutholisa umuntu wonke ithuba lokubala lokubhala i-International Literacy Day ukukhumbuza uzulu emhlabeni jikelele ukuthi kulilungelo lakhe ukutholiswa lolo lwazi. Udaba lokufunda ukubala lokubhala luyingxenye lweziqondiso zohlelo lwentuthuko emazweni womhlaba olwe-UN Sustainable Development Goals kanye lokuthi ifezeke leyo ntuthuko kusiyafika umnyaka ka-2030 phansi kwe-UN 2030 Agenda for Sustainable Development. EleZimbabwe lalisaziwa ngezinga lemfundo eliphezulu kusukela ilizwe lithola uzibuse ngenxa yenhlelo ezazilandelwa phansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe eziphathelane lemfundo eyayingabhadalelwa ngaleso sikhathi. Ingcwethi zezemfundo zithi lolu hlangothi lusuke lwaphanjaniswa ngezombusazwe, ezomnotho, inkohlakalo lokunye eminyakeni engamachumi amabili edluleyo. Lonyaka ilanga ele-International Literacy Day linanzwa phansi kwendikimba ethi yona Transforming Literacy Learning Spaces. Ngimele Studio 7 Mise Harare, ngingu-Mavis Gama.
Indlovukazi yakwaseBrithani uQueen Elizabeth II ubikwa esegula ngendlela ethusa odokotela bakhe. Abezindaba be-Associated Press babika ukuba uQueen Elizabeth ulabo odokotela laba endlini yakhe yokuphumula eBalmoral Castle eScotland. Useleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisicamunwemunye lasithupha 96. Okwamanje izihlobo zakhe eziningi sezimethekelela kuleyo ndawo. Asebefikile eBalmoral Castle indodana yakhe uPrince Charles, lomkakhe uCamilla, kanye lodade wabo uPrincess Anne. Abakhangelelwa ukuba bazafika kuleyo ndawo namhla ngabazulu bakhe uPrince William loPrince Harry, abazalwa nguPrince Charles lomuyi uPrincess Diana. Kusanda kuthakazelelwa iminyaka engamachumi ayisikhombisa 70 indlovukazi yakweleBrithani yagcotshwa. Akaziwa ukuba indlovukazi ilesifo bani. Indlovukazi ike yagula ngomkhuhlane we-COVID-19 nyakenye. Umkakhe uPrince Philip ubhubhe ngomnyaka owedluleyo. Ikhomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba awabesilisa lawabesifazana eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi olwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe babe lezikhundla zobukhokheli. Kubika u-Ezra Chisa Spanda we-Studio 7.
Abanxuse kulumhlangano wemfundiso ngabesifazane abavela kumabandla ezombusazwe agoqela ZANU-PF, Citizen Coalition for Change, CCC, MTC Alliance, nabazimele bodwa. Unkosikazi Gored Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo nasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluzayo.
Umunzana atala kuti sipanda ngwe commission gender commission esabelenise mathebelele ndi yena uti okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje ikuti bacelisane labesifazana ngokuqhatheka ngokuphatheka kwezombusazwe
lohlelo olukhangele kakhulu ukucitsha ukucitshisa abantu abangomama kwezopolitiko kuba njengathi ukuthi omama basilela kuma platforms awe decision making. So thina njenge-commission, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusisekelo sethu sombuso ukuthi silele siyenze indlela ezijiyejiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama labo bayaphatheka kwimisebenzi okumbe kuzinhlelo ezijiyejiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona omama mathupha.
Unkosazana Presence Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje, yena nguye bandla le-MTC Alliance.
Eso sikufundile kuningi kakhulu, sifunde ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngubaba kuze baba yisiza abazindingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho sikufundileyo khona. Before we are politicians, singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwanovela kulelani bandla lwanovela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Nakhumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqiniseni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu nobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Tryphene Mtungwa we-ZANU PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu ye-ZANU PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba. Yebo singabe singakusebenzi nxa ukuthi omama besingelazibindi kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuza ngena yini ebantwini ukuthi lihloniphane njengamabandla ezombusazwe?
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu ngumuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilapha. Kodwa futhi okunye engunanzile esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 course amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuka umkhulumisa vele akavumi okutshengisa ukuthi noma selikusigaba.
Abesifazana abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqhatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngezachisa sibani.
Nxa besokuyisikhathi eside kwakhulunywa ngokwakhiwa kwedamu leGwayishangane kanye lempompi ezidonsa amanzi evela khona lesiyanathisa uBulawayo, umsebenzi lo wagcina usungulwa ngomnyaka ka-2018. Inkampani kahulumende yeZimbabwe National Water Authority, ZINWA, isebenzelana lenkampani eChina International Water and Electric yakwele China ukuqhuba lumsebenzi. Phansi kwalumsebenzi ontanga bezigabeni zakulo umango okwakhiwa khona leli damu bayaqakathekiswa ekuqatshweni ukuze bafundele imisebenzi yezandla etshiyeneyo egoqela ukutshisa insimbi lokubaza lezompompi kanye lokwemba amatshe asetshenziswa ekwakhiweni. Lokhu sokunike abatsha bakulesi siqinti imisebenzi phose engamakhulu ayisificaminwembili 740 ukuze sizwe ngalumsebenzi ngokugcweleyo sixoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo wesigaba seMathebeleland North.
Niyabonga dadewethu. Isigwa ishangane kade yakhulunywa kasuphina ngo 1912, but coming in of new dispensation ngo 2017 kababa umnanga washo waplan ukuthi liqalise udamlelana i-first brick efakwe kuleya dam efakwe i-second republic. And engakuthanda ukukutsho dadewethu kwale project, ngiyabonga uhulumende, ngibonga lobaba umnanga, abantwana bemavale, abantwana bewandla, abantwana bebhingi yibo abasebenza abayakhalana idam besebenza nama-China, and bebafundisa imisebenzi yezandla yokuthisela izinsimbi khona phana zokubhalansa isidam. Kule kusekulomchini inkalakatha sebezilungiselela sebezichiselela kwabani phi amapipe asuka khona phana esiya kobulawa amapipe inkalakatha abawalungisayo khona phana.
Likhangelele ukugqiba nini lumsebenzi wokwakha leli dam?
Li dam as we speak umduli walo usuku 38 meters kuya ku 72 meters, and in terms of percentage iku 68% completion, ukuthi sikhangelele ukuthi end of this year or early next year amlana liyaphela selihambisa amanzi kobulawayo. Njalo sikhangelele ukuyakheda udubo lwamanzi wokuswelakala kwamanzi kobulawayo idamla lingaphela, and sikhangelele ukukhona phana around the dam kule irrigation engange 10,000 hectares ezavula ezabenefita abantu bewange abebhinga labelupane. Then on the way ipipeline lana yabisiya kobusuka ebhayisha ngathi siya kobulawayo sabe kulama pump station angu 6 kuyafakwa khona ama irrigation schemes from 200 hectares kusiya ku 400 hectares okuyabenefita ama communities on the way the pipeline is available.
Umnumzana Richard Moyo ngumphathintambo wesigaba seMathebeleland North obexoxa leStudio 7 ngocingo ekobulawayo. Silokhu sisedabeni lunye lwamanzi. Abahlali bemalokitshini abalisa iminyela lemabuthweni kobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kwedolobho kubathwalisa amagabha avuzayo ngoba isambuzo esisodwa kufanele sisetshenziswe imdeni emine sesisetshenziswa ngabantu abaningi okungabangela ukuthi kuqhamuke imikhuhlane. Lokhu kuvezwe inhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, MIHR, eqhube ukudingisisa ngalolu daba kulezo ndawo. Idolobho lakobulawayo liphakathi kokulwisana lomkhuhlane wesihudo osanda ukuqhamuka. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abahlali balendawo bafuna ukuthi bengavalelwa amanzi njalo kube lenkonxa zamabhawuza nxa evaliwe.
Besisebenzela elokitshini leminyela lelokitshini lemabuthweni. Esikutholileyo njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights ukuthi izakhamizi zeminyela lemabuthweni zathi kusakhiwa indawo liyana yakhiwa ngendlela yokuthi izindlu ezingu-4 ziyasheya isambuzi esisodwa. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi okokuqala ngokufa kwamathoyilethi akhona kwezinye indawo sekuyizindlu ezingu-6 zishiye ithoyilethi eyodwa. Okwesibili, izindlu lezi ezingu-4 kazilamizi bengithi izimuli ezingu-4. Uyathola ukuthi indlu eyodwa isihlala imuli ezintathu. Okucina kudala ukuthi izimuli ezingu-12 ezishiya ithoyilethi eyodwa. Lokhu kube kuba yinkinga kakhulu ngalesi sikhathi lapho amanzi eshoda, ngoba izakhamizi sezicabana ngokusebenziswa kwethoyilethi ikakhulu ngokushota kwamanzi. Kulabanye abalobuchapha, kulabanye abangaziphathiyo abacina besebenzisa kubi la mathoyilethi bawangcolisa bawachiye engahlanzekanga, okudala ukuxabana kwezakhamizi kubangelwa yikho ukwanda kwezimuli, ngoba lindawo phela yiyo echiphileyo. Izindlu zakhona lokuloja kuchiphile, yikho abantu abaningi sebehlala kulezo ndawo.
Kuyini elifisa ukuthi ngabe kuyenziwa njengenhlanganiso? Kungabe kufanele ukuthi kwakhiwe kutsha yini?
Ekuqophusaneni kwethu nezakhamizi zeminyela lemabuthweni, kunezinto ezimbalwa abazikhalelayo ukuthi ngabe ziyenzakala. Khona ngokufisa kwabo bafisa ukuthi ngabe imundlu lendlu iba letoilethi yayo, bathole ukuncediswa ukuze kube khona amatoilethi ngendlu ngendlu, kungabi khona lokho kokwabelana ukusheya amatoilethi. Kodwa bayananzelela ukuthi leyo yinto engathatha isikhathi ukuthi ize ifike ekwenzakaleni ukuthi ibe khona. Yikho besithi kwalesi sikhathi kusesasetshenzelwa lapho bakhala ngokuthi ngabe indawo yabo iya exemptwa kuwater shedding ukuthi ingasahanjelwa ngamanzi ukuze benelise ukusebenza. Bathi bona nxa lokho kusehlula ukuthi kwenziwe nangcono phela kube khona izibholane ezinenge endaweni yabo, kumbe kube khona amabhawuza abuyahle zinsuku ngensuku ukuze nawo bathole amanzi kakhulu okusebenzisa bethela ezambuzini zabo.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Lo bekungumnumzana Khumbulani Maphosa, umqondisi wenhlanganiso yeMathebeland Institute for Human Rights, obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kulabantu abaningi asebephandle kwesigodlo seNdlovukazi yakwaleBhilithane kulandela imbiko ethi uQueen Elizabeth uyagula kakhulu emzini wakhe eBalmoral Palace eScotland. Abezindaba abeReuters babika ukuba iNdlovukazi yakwaleBhilithane yekele ukuya emhlanganweni wePrivacy Council kulandela ukucetshiswa kwakhe ngodokotela. Izolo ugcobe unkosikazi Liz Truss kuba umkhokheli omutsha wakwaleBhilithane kulandela ukukhethwa kwakhe libandla lakhe. Kwele milika kubikwa njalo ukuba umongameli Joseph Biden usebikelwe ngokugula kukaQueen Elizabeth. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele melika lithi lizanceda ele Ukraine ngokulinika izikhali ezibiza amabhiliyoni adlula amabili $2.2 billion. Lithi lizanika njalo ezinye izikhali amazwe atshiyeneyo etiselwa ngele Russia elahlasela ele Ukraine ngomhlolanja. Lisithi kalifuni ukuba ilizwe leli lingene umanyano we-North Atlantic Treaty Organization kumbe i-NATO. Kusenjalo umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukarhulumente wakwele Melika olubona ngokudlelana labanye amazwe ubekele Ukraine lapho athembise khona ukuba ilizwe lakhe lizaqhubekela phambili linceda ele Ukraine ngezikhali. Inhlanganiso ebona ngeziphepheli e-UNSCR ithi abantu abaningi kuzwekazi le-Horn of Africa le-Sahel sebesuka ngobuningi babo ngenxa yokuswelakala kwezulu okudalwa yikukhudumala komkhathi. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kule ndlala emangalisayo endaweni lezi lonyaka.
Ukwethekelela kukamongameli Emmerson Mnangagwa endaweni yesikhumbuzo sabantu ababulawa ngombhuqazwe kwele Rwanda sokuphehle imbono etshiyeneyo, abanye besithi kumele azinuke amakhwapha ngombhuqazwe weGukurahundi owabulalisa abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili eMidlands laseMathebeleland. Kumbiko awulobe wawutshiya eKigali Genocide Memorial, uMnangagwa uthe uyadana kakhulu ngokubulawa kwabantu bohlobo lwesithutsi abafika phose isigidi. Uthe lokho akumelanga kuvunyelwe futhi loba sokutheni. Kodwa abalwela amalungelo oluntu eZimbabwe bathi uMnangagwa kumele alungisise udaba lweGukurahundi alandele umzekeliso weRwanda eyalungisisa umbhuqazwe wayo. Lanxa yena uMnangagwa esithi uphakathi kokulungisisa lolu daba esebenza lenkokheli yosiko, umanyano weUnited Nations uthi awusuthiseki ngendlela aphatha ngayo lolu daba. UMnangagwa ngomunye wabantu abetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe weGukurahundi. Ukuhlaziya lolu daba sicoxe lelunga lezanu PF Central Committee umnumzana Joseph Chuma endawonye lokansila webandla le-CCC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sesethusile kakhulu njengabantwana beZimbabwe ukubona umongameli welizwe eseKigali evakatshele imyuziyum etshengisa ngodlame olwenzakalayo abantu bebulawa abomhlobo wesitutsi ngomnyaka ka-1994. Zakane sola kakhulu owenzakalayo esithi kakumelanga kwenzakale ngomanjalo uphagamayo owenzileyo. Yebo kambe thina sithi isilungu kuthiwa charity begins at home. Sifisa-ke aqala alungise eZimbabwe udaba lweGukurahundi lalolu sise emaphethelweni kwenziwe indlela eRwanda eyenza ngakhona. Sithemba-ke ade kukhuluma yangakhulumi nje njengoba evakathile wafika ebekhuluma into esenhliziyweni yakhe. Sesikhangele-ke ukumbona ethendiwa ekhaya eZimbabwe ukuthi
Ngimthola kuhle lapho ubaba Chuma uthi lina njenge opposition lidla ngodaba lwegugurawundi lithanda ukusola uhulumende umnanga kwala lapho kungela sithi ngokhona
umntwana owazalwa ngabo 80s usemkhulu kaphe sakhe umuzi funa lo mntana akhela yaba labantwana abayenza imbonani ngibona laba abangalungisisi udaba lwegugurawundi kukhona iminyaka engamathumi amane kahle okokuthi ngaba ngabantu abafisa lolu daba lulungisiswe ngakudala lwalungisiswa nakuphela muntu okhuluma ngalo okwenza sibelokhu sikhuluma ngalo abamele amalungelo kanzulu bekhuluma ngalo abazombosazo bekhuluma ngalo ukuthi kalukalungisiswa lokho kuludaba olulokhu lumqoka alukalungisiswa ikhonelwane zisangabantu kabakhulu ukukhuluma ngalo kulo mhlanganiso esisebhedleni kazulu ezincedisayo umphakathi wokulungisisa lolu daba bahamba bafaka bakwakha ngalebhalade wabona ukhulumende wezanupiyefo kamnangadwa nalo bekhale esidali wazodiliza amaplati lana ababewayakhile so olembonani ngubani bephakathi kwalaba abathi lolu daba lulungisise lalaba abayiwo ababulala abantu sekule 40 years lokho esingakulungisisa
baba Chuma ngamafitshane akuyiphethe
njengoba ngithile mina ye emuva ngale akubanjwanga kuhle kwento lokho sukela vele ubaba unkomo ebiza indaba ye-unit ngo-1987 sibambana shonke izaphu sibambana nezane jongo akukhulunywa kuhle izinto yingoba bona abanikazi bendaba naleyana baze bazihambela bonke kodwa into enhle ukuthi kona just because into ayizange yenze kuhle emuva akushatsho bokuthi nakuhambela ngenze kuhle namhlanje so yikho besithi bona abesibizi-better match than never yikho engikutshoyo mina ubana uhulumende lo omutsha okhokhelwa ngubaba umnandaza usezamile indlela zonke ukuthi bakithi azikhulumisaneni
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC wobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu. Kumbiko esisanda kwamukela kuthiwa indlovukazi yeBhilithane uQueen Elizabeth II usetshonile. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Singeke silungane zihlobo. singakahlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iZimbabwe imanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa ezemfundo ele International Literacy Day. Ikomishini eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso United Nations Entity for Gender and Women Empowerment ukuqhuba umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Indlovukazi yakweleBhilithane uQueen Elizabeth II ekasekho. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saiding. Sithi kasidibaneni njalo ngo-6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.